chandirikuona nechiitika ndechekuti parikutaugwa zvakati wandei kuti anonzi vaobed mpofu vari kuva secretary for administration mupolitbureau yezanupf vataura ivo kuti kwai chachinjwa igoita museum. Kachandiri kuona chiri kubva muhurumende nechiri kubva kuzanupf inyaya yekuti varwadziwa zvikurusa zvebato rezanupf nezvaitwa naformer president Mugabe zvekuti varamba ivo kuti vavigwe kupi kuheroes acre ndochekutanga. Chechipiri chazodzoka chonyaya kurwadza zvikurusa inyaya yekuti mhuri yavamugabe yanga yambobvuma kuti vachavigwa kuheroes acre kuibva kwati president Emmerson Mnangagwa vari kuunited nations ndo pavadzoka ivotora chitunha voti vanoviga munhu kopi kwazvimba. Zvese izvo zvinova zvinhu zvanga zvakananga kunyadzisa president Emmerson Mnangagwa. Saka ndiri kuvaende iko zvino vari vanhu vari kurwadziwa vanhu vari kushushurike vasina mufaro vezanupf asi kuti vachaita kuti igoita museum handioni zvichiitika inini. Chandiri kuona kunge chiri kuitika ndechekuti nechirungu tinoiti madiversionary tactics kuti bato rezanupf iko zvino ungacherechedza nyaya iri kuitika ndeyekuti ikonomi haisi kufamba zvakanaka isiri kufamba zvakanaka iko zvino vavharo zvinhu zvakaita sana ecocash nemamwe matransfers angaitwa emafoni aya. Saka apa kwava kutsvakiridza nyaya yekuti vanhu vezimbabwe vafane kutaura nezvazvo vakangane matambudziko ari kuitika muzvikurusa paikonomi yezimbabwe. Saka kuti vachaichinja kuti igoita museum handione zvichiitika nekuti kuri kunzi iko blue roof haisiri iyo yepati asi land kana kuti nzvimbo pakavakwa blue roof ndo pezanupf nemba iyi yekumount pleasant iri kunzi yakanyoreswa nezita rezanupf. Saka zvese izvozvo handifungi kuti vangazozviita nekuti nechirungu ndinozooneka kuti vari kuita inonzi vari kuva vindictive.
Kana makatarisa mafambisirwo akaitwa nyaya yose iyi kuti pamwe voenda kuheroes acre pamwe aiwa pamwe vachachengeterwa kublue roof kukare chii chiri kuitika apa chiri kukonzera zvese izvi chii?
Chiri kuitika apa vahwande chinhu chiri nyore. Former president Mugabe anga ari munhu angasingaregereri saka ndoona kuti chiro paakazoshaya akaramba angaramba iye kuti aende kupi kuheroes acre iri nzira yekuti adzorere kuna vaemerson Mnangagwa nevamwe vese vari muhurumende yezanupf. Yanga iri nzira yake yekudzikisira heroes acre achiziva kuti sei sezvo iye guva rake ranga ragara riripo ari hero number one achifanira kuvigwa padivi pamaisale Mugabe. Kana akazoramba kuenda kuheroes acre zvinoreva kuti heroes acre yadzikisirwa munzira yatanga chiona nayo heroes acre sezvayanga iri. Saka kuramba kupinda kuheroes acre ndozva tinoti iye anga achitsvaga nzira yekusvibisa nayo heroes acre kuti chero achazovapinda kuheroes acre mushure mekuti iye aramba kupinda muheroes acre ugamba hwacho hauchaonekwi.
Kana takatarisawo ruzhinji rwevanhu muzimbabwe nekunze kwezimbabwe munoona here sekuti pavakachengeterwa pasiri paheroes acre zvichaderedza uremu hwavo?
Kudedza uremu hwavo handioni zvichiitika inini ndoona kunge vachangoonekwa vari gamba nekuti ithink kuuya kwakaita mapresidents mazhinji akabvawo nedzimwe nyika vachizomuona asati ambotochengetedzwa vachimuonera uku kunational sports stadium nekunana rufaro stadium zvakaitika izvi vachitenderedzwa kwese kwese uko ithink ndoona kunge chiremerera chake akatochiwana segamba rezimbabwe. Saka pakazonochengetedzwa pokugumisira yanga yava nyaya yekuti mhuri ndozvayasarudza kasi chiremerera chake akaramba ainacho.
Kana makatasa kune ramangwana munoona sekuti ukama hwaamai Grace Mugabe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa naivo vamunangagwa pachavo munoona sekuti ukama hwavo huchafamba zvakanaka here?
Ukama husina kumira zvakanaka nekuti chokwadi chakanaka ndechekuti obviously president Mnangagwa nawe iko zvino vaona vadzikisirwa chekutanga. Chechipiri vaona zvakare kuti ivo ava vanhu vaka vavakanganisira nzira yavanga vakaronga nayo. Saka iye zvino ndoona kunge ukama husina kumira zvakanaka